good AIDS day is what in Murangarira, about that you say HIV AIDS, and why would you celebrate my efforts which have been done to try to contain the disease and to take care of those who are infected with HIV AIDS and Zimbabwe, you know, and we know how COVID-19 has disrupted my services, which they normally get. So those are some of the challenges as we celebrate the day.
Zuva ranhasi iri reWorld AIDS Day, charinobatsira chii charinounza muupenyu hwavanhu vese?
Charinobatsira ndechekuti tinorangarira kuti HIV AIDS chirwere chiripo in terms of just awareness. Saka nhasi tiri kuti vanhu vari tabarira mhanya vari kufamba up and down in Zimbabwe nemune dzimwe nyika, but kuziva kuti kune chirwere chinonzi HIV AIDS right now, we may tend to forget nenyaya yeCOVID-19 because ndo iri kutaurwa a lot, but we still have to be wary of those regular medical conditions like HIV AIDS. It's something that we have had to live with, but with proper management, vanhu vari kukwanisa kurarama upenyu huri normal. But it's something you cannot ignore, nokuti kwaita COVID-19. If anything, we need to be thinking how to make sure we protect those vane HIV AIDS, especially tisati vane vaccine ye COVID-19.
Mataura kuti chirwere cheCOVID-19 chakambopindira mukurapiwa kwevavo avo vanorarama neHIV. Munorevei kana muchidaro?
Kana muchidaro vahwande ndezvekuti patanga COVID apa mamajors aitwa like malockdown aya, restriction yetravel yadisrupta kuti vanhu vakwanisa kunowana mapiriti nechikafu, education yanga ichiitwa mumacommunities dzese izvozvozvo zvayaita disrupted, and also masupply chain kunofamba nemishonga kwainogadzirwa nokuti irambe chiuya munyika dzakasiyana-siyana, zvese izvozvozvo zvakakanganiswa nenyaya yeCOVID-19. Saka panokwanisa kunge pane vakati wandei vane chirwere cheHIV AIDS vakatadza kuwana mishonga yavaifanira kunge vachiwana panguva yatataura iyi pamuka COVID-19.
Mataura zvakare pamusoro pesupply chain kana kuti kuwanikwa kwemushonga uyu wema ARV. Chinokonzera izvi chii? Nokuti chirwere ichi chava nemakore chiripo, mishonga ichiita sekuti iri kuwanikwa. Isito kuona kwenyimini, chinokonzera kuti mushonga uyu ushaike kuZimbabwe chingava chii?
Chinenge chichikonzeresa vahwande inyaya yekuti kufamba pange kuri kunetsa. Maairlines tinozva takamisa travel, hurumende dzicharestricta travel. So that means vanhu vanofanira kufamba nemishonga nekufambisa mishonga zvese izvozvozvo zvaaitwa affected. Then kwainogadzirwa kwacho mishonga, vamwe vanga vasingakwanisi kuenda kumabasa, and mamwe mafactories they have had to shut down. So ndo mamwe machallenges anga achiwanikwa ekuti maARV aya kuti ave readily accessible kumavanhu ane HIV AIDS throughout the world including Zimbabwe.
Dr. Ranga, kana tikatarisa kumira kwakaita zvinhu maererano neCOVID-19, pane chatingasvika here kuti chirwere ichi chingakonzera kukanganwikwa kweavo vane HIV AIDS?
Mr. Wande, COVID-19 yatounza machallenges akawanda kumaneja kwatinoita vanhu vane HIV AIDS. Pamusana pekuti number one, vanotova nemaexisting medical conditions kana not macomorbid conditions, and HIV AIDS is one of them inoita kuti vave more vulnerable to COVID-19, and the ones vari likely kusafa zvakanyanya kudarika mamwe maconditions kana vamwe vanhuwo in general. But manje COVID-19, that's not the only challenge. The next challenge is obviously kuti tirambe tiine that mechanism yanga iripo kuti vanhu vawane mishonga kumakliniki kana kumaoffice kwemachiremba and so forth. Nenyaya yeCOVID-19 restrictions ziri kulimi movement yavanhu nema services and it's really at the local level in Zimbabwe, but it's also happening just across the world. People have to rethink how we provide service to an HIV AIDS.